This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 29, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinezvi ndiri muchirongwa chedu chanhasi.
Mhiri Jonga inoitika mumusha weHighfield pakati pevatsigiri veTransform Zimbabwe nevezano PF.
America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe kunyange hazvo ukama hwayo nehurumende husina kumira zvakanaka.
Sangano reFIFA rinosarudza mutungamiri mutsva zvisinei kuti vamwe vakuru vakuru vesangano iri vanosungwa vari kumusangano uyu kuSwitzerland.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinonzi paita Mhiri Jonga pakati pevechidiki vebato rezano PF pamwe nevechidiki vebato rinopikisa reTransform Zimbabwe mumusha weHighfield muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo yekomiti yepamusoro yeTransform Zimbabwe avo vanga varipo paitika izvi vatangaita karuza vanoti vanga vane musangano nevatsigiri vavo panokwirirwa mabhazi paWestern Triangle pasvika vechidiki vezano PF. Avo vavati vasvika vakatakura zvombo vatakaruza vati mutungamiriri webato ravo vaJacob Ngarivhume ndivo vanga vachifanira kuzotaura pamusangano uyu, asi izvi zvazotadziswa neMhiri Jonga yaitika iyi.
Anga ane mayutsi evanhukadzi nevanhu angasvike kuma150 vanga vakatopfeka regalia. Vanhu ava vanga vakatobata zvamboko, vanga vakabata mupinyi, vanga vane rekeni uye vanga vane macheni. Vasvika ndokubva vatanga kutorova vanhu vanga vakaungana ipapo, ndokubva vatoenda paPA system yeTransform Zimbabwe, ndobva vanoita take over that PA system. Ivo vapsychology mazuisa ndo vatobva vatotanga kutoimba nzimbo dzavo dzezano PF dzechimurenga ipapo paPA system yeTransform Zimbabwe, zvokuti zvokuti audio yacho munogona kuiwana yezvavanga vachiita.
Vatakaruza vati vechidiki vezano PF avo vanga vachitungamirirwa navapsychology mazivisa avo vari kukwidza vakamirira bato iri muHighfield West.
Mushure mekunge izvi zvaitika tabva takurumidza kumhanyira kumapurisa uye vakuvara tabva tamhanya navo kuzvipatara. Taripota nyaya yedu pamachipisa police station, yagamuchirwa nyaya yedu. Pane vanhu vakati kuti vakuvara asi vashanu ndo vatingati vataenda navo kuchipatara nekukurumidza. Pavashanu vavo pane mwana mudiki, mudiki zvikuru anonzi Blessing Muzvarami, ane mwedzi mitatu yekuzvarwa. Ndiye akuvarawo zvakanyanyisa paMhiri Jonga yaitika iyoyo.
Vaenderera mberi vachiti pane vakawanda vakuvara muMhiri Jonga iyi uye vamwe vavo vaendeswa kuchipatara. Vatakaruza vati vasvitsa nyaya iyi kumapurisa asi hapana achasungwa kunyange zvazvo nhengo dzezano PF idzi dziri kuzivikanwa nemapurisa.
Hapana vati vasungwa kunyange zvazvo pane vadomwa nemazita vaonekwa nevanhu kusanganisira ivo vapsychology mazivisa vacho ivavo. Hapana ati asungwa.
Asi vamazivisa varamba zvataurwa navatakaruza izvi.
Violence ipiko vasiya tazvadatara, hakuna violence yaitika, vamupenga. Ndichiri busy kumarali baba Twitter door to door, saka time manager kuti mboita interview ka. Hapana. Kana vaitira violence ngavaende kumapurisa.
Mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. kunyange hazvo paine kusawirirana munyadzi zvematongerwo enyika pakati peZimbabwe neAmerica, mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, vanoti ibasa ravo nevamwe vavanoshanda navo kuti vaite zvose zvavanokwanisa kuitira kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati penyika mbiri idzi. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero yekupedza kunhadzurudzwa kwemasvingo eNaletale Monument muguta reGweru neZuro Manheru, mumiriri weAmerica munyika vaBruce Wharton vakati kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati penyika yavo neZimbabwe. Zvakakosha kuti America inzwisise nhoroondo yeZimbabwe, kusanganisira dzika nemagariro aiita vanhu vemuno makare kare. VaWharton vakati nyika yavo inoremekedza nhoroondo yeZimbabwe pamwe nezvinhu zvakakwanisa kuitwa nemadzitateguru munyika panguva iyo vachena vaiva vasati vapinda muZimbabwe.
To help build and sustain good relations, we Americans must first understand and appreciate Zimbabwe's own culture and history.
Kuti pave nehukama hwakanaka pakati peZimbabwe neAmerica, isu maAmericans tinofanirwa kutanga tanzwisisa nhoroondo yetsika nemagariro evanhu vemuZimbabwe.
VaWharton vaitaura mushure mekunge vakumikidza naLetale Monument kubazi reNational Museums and Monuments of Zimbabwe kana kuti NMMZ mushure mekunge muzinda wavo wapa mari kubazi iri kuti nhadzurudze naLetale Monument iyi iyo iri makiromita 41 kuchamhembe kwakadziva kumadokero kubva muguta reGweru. NaLetale ndeimwe yenzvimbo dzakawanda munyika dzakavakwa nematombo nevanhu vanofungidzirwa kuti ndivo madzitateguru evashona vari muZimbabwe pari zvino. VeNMMZ vanoisa naLetale Monument panzvimbo yechitatu mushure meVictoria Falls neGreat Zimbabwe kuchitariswa nzvimbo dzakakosha munyika. Nzvimbo iyi inoshanyirwa nevanhu vanosvika 400 pamwedzi wega wega, vanosanganisira vana vechikoro pamwe nevashanyi vanobva kunze kwenyika. VaWharton vakati vanoimba kuti kunadzurudzwa kwenaLetale kuchabatsira kusimudzira mabasa ekushanyirwa munyika uye kuchabatsirawo vamwe vadzidzi vepaMidland State University vaibatsirawo muchirongwa ichi kuti vawane umhizha hwekuchengetedza nzvimbo dzakaita senaLetale dziri muZimbabwe kana kune dzimwe nyika. Mumwe wevadzidzi vakabatsirawo pakunadzurudzwa kwenaLetale ndiMemory Ushe, uyo ari kuita zvidzidzo zveArchaeology and Heritage Studies paMSU. Memory anoti akadzidza kukosha kwakaita kuchengetedza nhaka inoratidza tsika nemagariro emadzitateguru edu.
Ndakadzidza kuti tinofarwa kuchengetedza nhaka yedu yatakasirwa nemadzitateguru edu. Mukuichengetedza umu tinoita anonzi marestorations ekuti zvinenge zvakaputsika tichivakiridza. Asi mukuvakiridza umu hatingovakiridzi mafungiro atinenge tangoita kana kungofunga zvatine tangofunga. Asi tine mitemo nemirayiro atinotiwo machaters nemaconventions zvine malaws nemaregulations atinofarwa kufollowa zvokuti tinoita nenzira iyi. Kuitira kuti tichengetedze maitirwo azvo zvakaita kubva pekutanga.
Mumwe zvemudzidzi Clarity Msazulwa akataurira Studio 7 kuti chirongwa ichi chakaita kuti ashandise ruzivo rwaanowana mumabhuku pakuita zvinhu nemaoko. Mukuru mukuru weNMMZ vaGodfrey Mahachi vakati Zimbabwe ine dzimwe nzvimbo dzakawanda dzakakosha panhoroondo yenyika dzinoda kunadzurudzwawo sezvakaitwa nzvimbo yenaLetale. Asi vakati chiri kunetsa bazi ravo kushayikwa kwemari, vakatenda vemuzinda weAmerica nerubatsiro rwavakapa. Basa rekunadzurudza naLetale Monument rakatanga muna kubvumbi gore rakapera rikapera pakutanga kwegore rino. Muzinda weAmerica wakapa mari inopfuura 60 ezviuru zvemadhora kuti naLetale Monument inadzurudzwe. Mari iyi yakabva muhomwe inozivikanwa kunzi Ambassador's Fund for Cultural Preservation. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzotanga zvakare kudyidzana neZimbabwe, kunyange hazvo hurumende yava Barack Obama yakambotumira nhumwa kuZimbabwe masvondo maviri apfuura. Muteedzeri wemumiriri weAmerica muAfrica, Dr. Shannon Smith, vanoti hurumende yeAmerica haisi kuzotanga kudyidzana neZimbabwe sezvo pasina chachinja panyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Our visit there was part of a process of ongoing diplomatic engagement, as we do with most countries in the world, and to meet with officials, to raise our concerns, to hear theirs. That's a normal diplomatic conversation. It doesn't signal any change in policy.
Kunyangwe hedu tiri kutumira nhumwa kuZimbabwe hatina urongwa hwekubvisa zvirongwa nekuti pane zvakawanda zvichiri kuda kuti zviitwe neZimbabwe panyaya yehutongo hwejekerere.
Dr. Smith vanotiwo vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaItaidza Mara ava vakapambwa kumba kwavo kuGlenview muna kurume. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Gladys Hlatchwayo avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muno muAmerica vanotivo havasi kushamisika nedanho reAmerica. Vativo nyaya yekupambwa kwavadzamara iri kuvanetsa zvikuru.
Kutarisirawo kuti idzo nyaya dzekodzero dzevanhu kuZimbabwe nyaya dzakatarisana nenyaya yaItaidza Mara neidzo dzinyaya dzemhirizhonga tichienda kumaelections aJune 10 tiri kuona sokuti ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kutaurwa nehurumende yeAmerica kuti zvinhu izvo zvonga zvigadziriswe kuitira kuti hukama hweZimbabwe neAmerica hugadzirike zvakanaka.
Asi vaimbova gurukota uye vari nhengo yeZANU PF Polity Bureau vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti havasi kushamisika nedanho ratorwa neAmerica.
Tozwa kuti chaunonyanyo tivengera ndechekuti tinoitirei ushamwari neRussia yavari kutukana nayo. Isusu hatiri kupinda munyika dzavamwe, saka ivo hatizivi kuti vari kutivengerei. Isusu hatisi kuzoregera kuita ushamwari navavo vanotida. Kana veAmerica vachiramba vachitivenga vachagara vakadaro, isusu tine zvicherwa zvedu, tine ivhu redu, tine nyika yedu yakanaka. Ticharamba tichitambura kwekanguva, asi tine chokwadi chokuti tikaramba tichishanda nesimba, ikonomi yedu ichaita turn around tisina rubetsero rwamaamericans.
Asi mutauriri wemDCT vaobert Gutu vanoti Zimbabwe yakundikana kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu, nekudaro havashamisike nezvaitwa neAmerica uye vanozvitsigira.
Isu sebato reMDC tinoona sezvinhu zvinokodzera nokuti hurumende yeZANU PF inotungamirirwa naRobert Mugabe ichiri kuenderera mberi nezvayo zvekuita tsika dzechibhanditi dzeunionia. Saka zvaitwa nehurumende yavaObama toona zvezvinhu zvakanaka zvikuru nokuti hurumende yeZANU haikodzeri kuremekedzwa.
Gweta uye vachanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kunzwa zviri kutaurwa nezvizvarwa zvenyika izvo zviri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu.
Hazvishamisi kuti America haisi kutsukunyuka, asi chikuru ndechekuti zviri kuZimbabwe pachayo iyo kuti isamirira kutsiurwa kana kuudzwa nedzimwe nyika, but kuti ingogara ichiziva yega kuti vana vayo vanofanira kuitwa zvakanaka vachipiwa kodzero dzavo dzese.
Svondo rinouya nemusi wechitatu, komiti yeCongress inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nekodzero dzevanhu ichange ichisanganawo muWashington DC kuti izeye remangwana reZimbabwe neAmerica kana kuti the future of US Zimbabwe relations. Vanenge vachitaura mudare iri ndiDr. Smith vaimbova murimi wechichena vasati vatorerwa munda uye vachitungamira sangano reMike Campbell Foundation vaBen Frith pamwe nevanoronga mabasa musangano reThe Solidarity Center muzvare Iman Contes.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 9198M, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kuNigeria.
Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vatoreswa mhiko nhasi yekutungamira nyika yemuAfrica ine vanhu vakawandisa. VaBuhari vatoreswa mhiko nhasi muguta guru renyika iyi reAbuja. VaBuhari vapinda muhofisi panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muNigeria. Nyika yavo yakava nyika iri pamusoro-soro munyaya dzoupfumi muAfrica yose gore rapera, asi mutengo wepasi wemafuta ayo uri kuvhiringa kusimukira kweupfumi kwenyika iyi.
Vachitaura pakugadzwa kwavo, vaBuhari vati vachagadzirisa zvose zviri kunetsa izvo zvinosanganisira huori, kupedza dambudziko remagetsi pamwe nekurwisa chikwata cheBoko Haram. vabuhari vaendesa muzinda wemauto kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta remaidiguri. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari muNigeria vachiona kugadzwa kwavabuhari. Tabata nyanzvi munyaya dzezvekutyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri tikavabvunza kuti vatungamiri vemapato anopikisa muZimbabwe vangakwanisewo here kuita zvaitwa navabuhari zvekutora chigaro kune mutungamiri anga ari panyanga.
Nemamiriro akaita zvinhu iye zvino izvi tingangopokana nazvo kuti pamwe hazviite, asi tichitarisa nezvaitika muNigeria tinoona tine tariro yekuti zvinokwanisika, nekuti zvatishamisa kuti muNigeria nekunge vaBuhari vazama kakawanda kudaro vachikundikana kuwina maelections vakazokunda, zvinoratidzawo kuti avo vanga vachitonga varatidza kuveva nemwoyo murefu wekuti hatisi kuda kuita makaro ekuti tisu tinoramba tichingotonga. Apa torevera kuti vaJonathan pfungwa yakaita saiyoyo yekuti ndoda kuramba ndirini chete handiende. Saka vaMugabe vanofanirawo kupawo mukana kune veopposition kuti vave netariro. Tariro iyoyo inoratidza pakunge vari vanocherechedza mutemo wenyika, kunyanya bumbiro remutemo renyika nekuita zvavakabvumirana muna 2013 mubumbiro rekutonga nyika constitution. Ndo zvavanofanira kunge vari kuita izvozvo, ndo zvaitwa neNigeria. Zvinofadzawo kuti ivo vaMugabe variko kumusangano iwoyo wekupiwa masimba kuna vaBuhari navaJonathan.
Ko, tichitarisawo panyaya yekupa vamwe masimba, zvingaitike here murunyararo kuZimbabwe? Nekuti tinombonzwa vemauto vachiti aiwa isu hatisarute ningi nekuti haana kuenda kuhondo. Chii chingadzidzwe neZimbabwe?
Zvikuru zvinodzidzwa neZimbabwe ndezvekuti Nigeria ndiyo ine mauto akawandisisa muAfrica mose. Saka zvinoratidzawo kuti vane majeneral nevakuru vakuru vemauto vakawanda vangadai vativo, kana nesuwo tiri majeneral. Buhari hongu aive general asi hatisi kuda kuti apinde, asi vaJonathan vataura ivo kuti ndapa masimba ekutonga kuna vaBuhari vasarudzwa. Nekuda kwavo ivo vaJonathan vanga vari kutonga ndivo vaita kuti nyika yese iteerere, ndo utungamiri hwavapa.
Nyanzvi munyaya dzezvekutyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri vachitaura vari parunare muLondon kuBritain.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Hurumende yeZimbabwe nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations nhasi zvanyorerana chibvumirano chichaita kuti sangano iri ripe rubatsiro rwemari yebudiriro inosvika bhiriyoni imwe chete nemazana matanhatu emamiriyoni emadhora kuZimbabwe kwemakore mashanu anotevera pasi pechirongwa cheZimbabwe United Nations Development Assistance Framework, kana kuti ZUNDEF. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaMishek Svanda ndivo vasaina vakamirira hurumende, kozotiwo mumiriri weUN muZimbabwe vaBishop Parajuli vasaina vakamirira sangano ravo. VaSvanda vati zvaitika nhasi zvakanaka chose sezvo mari ichange yave kubatwa nehurumende.
SeZimbabwe chiitiko chaitika nhasi chokusainirana neveUnited Nations kuti vazotibatsira nedzimwe nyika kusvika pamari inosvika 1.6. Detserana nokuti tiende mberi nekugutsa ruzhinji zvakanyorwa muzimu ase chinhu chakanaka zvikuru.
Vati izvi zvasiyana nemakore ehurumende yemubatanidzwa apo mari yerubatsiro yaibatwa nemasangano iwawo achibhadhara ega masangano nemakambani aiita mabasa ebudiriro. Mari iyi ichabatsira munyaya dzegutsa ruzhinji, kupa vanhu chikafu, kubatsira muhutano nenyaya dzeHIV AIDS, nyaya yekuderedza urombo pamwe nekuenzanisa mukana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vapara Juli vati rubatsiro urwu runoratidza kuti sangano ravo rine chido chekubatsira Zimbabwe kuti ibudirire, uye vati mari iyi yakaunganidzwa zvisinei kuti zvinhu zvakaoma pasi rese. Kunyange hazvo veruzhinji vafarira zvaitika nhasi, vamwe vakaita savaRyan Dibatei vaudza Studio 7 kuti UN inofanira kuburitsa maziso kuti mari isashandiswe zvisina maturo nehurumende.
Kuti government yedu inozikamwa nenyaya yekorapheni, inozikamwa nenyaya yehuori, inozikanwa nebad management. So zvinhu zvakadaro zvinoi mari iyo ikatanga kuya neikoko ichatanga kushandiswa zvimwe. Vachatanga vaisa muhomwe dzavo, vachatanga kudya iwo, vachatanga kubhadhara masoja nawo, vachatanga kubhadhara maciio nawo, vachatanga kubhadhara maprosime zvinhu zvavanoita vachitsvaga vanhu, vachiabducta vanhu, vachiita sei, vachishanda kutanga kutenga motikari dzekuabductisa vanhu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Jowa vati kuendesa mari yerubatsiro kuhurumende kunoreva kuti UN yave kuvimba nehurumende yeZimbabwe. Vatiwo panofanira kuva nehwero hwokuti mari iyi ishandiswe zvine mwero. Mwedzi wapfuura hurumende yakaita musangano nemasangano anopa rubatsiro akaita seUnited Nations nechinangwa chekuumba komiti yekuona kuti mari yerubatsiro yoshandiswa nenzira kwayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Ivan Chifera.
Ano imashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa nechikwata cheISIL muIraq.
ISIL iri kuomesera upenyu hwevanhukadzi pamwe nevanasikana muIraq. America inoti zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka kumarudzi madiki. Zvuru nezvuru zvevanhu verudzi rweYedis, zvikuru vanasikana nemadzimai, vakapambwa mwaka wadarika. Nguva dzose vanhu varikunzi vari kuendeswa muutapwa, uye vanasikana nevana vadiki pamwe nevamwe vane makore manomwe ekuberekwa vari kugara vachibhinywa uye kumanikidzwa kuroorwa nevarwi veISIL. Vakawanda vavo vanoti vakamboedza kakawanda kuda kuzviuraya apo vaive muutapwa kuitira kuti vasarambe vachibatwa chibharo. Vamwe vavo vakatengeswa sevaranda vachibva vaendeswa kuSyria. ISIL yakabuda pachena padandemutande yaro kuti iri kuisa muutapwa vanhukadzi nevana vadiki.
Zviuru nezviuru zvevanhukadzi nevanasikana vakabviswa muuranda vari kugara vachishupika sekutaura kwemumiriri weAmerica anoona nezvevanhukadzi pasi rose, amai Catherine Russell. Madzimai echiEdis akatiza kubva munhapwa ari kunetseka nezvirwere zvepfungwa. Rubatsiro kuvanhu ava runonzi rushoma. America inoti yatora matanho yekubatsira madzimai nevanasikana ava. America inotiwo icharamba ichishanda nehurumende yeIraq, masangano akazvimirira pamwe neUnited Nations mukuona kuti zvinodiwa nevanhu vakatiza uranda hweISIL muIraq zvawanikwa. Asi America inoti pasi rose runofanirwa kuona kuti rabatsiravo sezvo paine zvinodiwa zvakawanda mukugadzirisa matambudziko akatarisana nemadzimai nevanasikana. America inotiwo chinangwa chikuru kukunda ISIL uye kubatsira varume nevanhukadzi vemuIraq mukuvaka nyika yavo. America neIraq dzinoti dzicharamba dzakashinga mukuzadzisa zviga zvadzo mukuona kuti Iraq yasimbaradza kuzvidzivirira kwayo.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages nemawhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.
Iko zvino tochimboverenga tsamba yekutanga. Munyori anoti ndingafara mukaverenga tsamba yangu basa munogona munotiudza nhau dzechokwadi. Murusai baba na mai dumisani kuzhombe nemuzukuru wangu Sibongile pa champeni ndini tulani pa zhombe.
Mumwe munyore anoti ndinokwazisai nemufaro vapepeti venhau, ndinokutendai nekutaura chokwadi kwamunoita. Vakomana ndinotirambai makadaro, ndini ishe unopa kukwekwe.
Pondai anogara kugatsmine mashava anoti kuno vanhu tabaiwa nenhamo kubva zvavharwa mugodhi mukoma jonga zviri kuitika izvozvi takanzi endai kuma unpaid leave gore rakapera maleave akapera tikanzi dzokerai kana tokudai tichakudaidzai asi chinokatyamadza mamaneja ose ari pabasa vari vanomwe
kunyunyutawo kwemushanduko mumwe anoti ble najonga makadii basa munogona chose kana muchitaura ndinotokomborerwa nemazwi enyu ndimutsireiwo vasikana vose kusengwa mainini muchikomo ndisingakanganwe baba vangu sabhuku kasengezi ndinoti sori kuna muziyoni akaita tsaona nezuro ndini samuel kasengezi
Timothy Matutu anoti tinokutendai vakomana nevasikana vanofambisa chirongwa nepfenyuro yenyu ndiyo inonyanya kuteererwa muZimbabwe kupinda dzimwe dzese rambai makadaro ndikwazireiwo amanesha mwari pabindura apo
mumwe anoti hai mukoma jonga musataure zita rangu ndapota kwazisai shamwari dzangu dzose kwamurehwa kunyanya pamutawatawa pamoyo peUMP ndiri mukaberoni kubotswana
Aiwa nguva yedu ndo inenge yaita shanje vadikani tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchinyora uye kuti shanyira pafacebook page yedu facebook page yedu inoti voa shona mobva matifarira tinotenda
kwazisanai hama neshamwari pano pastudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwenyu email yedu inoti studio7@voanews.com kana ari matext message kana whatsapp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo yemutungamiri weFIFA uko tinonzwa kuti vaSep Blatter vasarudzwa zvakare kuti vange vachitungamira sangano iri mushure mekubuda kwaita mumwe wangu achikwikwidzana naye anonzi Ali Prince Ali avo vati aiwa regai ndipe mukana kuna vaSep Blatter
Tiri kunzwa zviri kuratidza kuti patanga kuvhotwa raundi yekutanga vaBlatter vangaona ivo mavhota anosvika iwo 133 Prince Ali bin Al Hussein vaine mavhoti 93 kana muchida kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk chatiri kutaura nenyaya yenhabvu iyi yeFIFA nenyaya dzeori dzanga dzichinzi dziri kuitikawo musangano irori titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai Nakokambo matitsvata kubva kuna Oliver Tukumtukudzi tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mhirizhonga inoitika mumusha weHighfield pakati pevatsigiri veTransform Zimbabwe nevezano PF.
VaseBlatter vanosarudzwa zvakare kuti vatungamire sangano reFIFA.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri nichitimurayiro zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Kande munhau dzechirungu.